Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC.
Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Maniro akanaka vatereri tinosangana zvakare maniro anhasi kuri musi wemugovera kubvumbi 1 2017. Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti hezvinei zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Vamwe vashandirwi vanozviita nokuti vanenge vasingati kuunganidza mari kana kugadhara vashandi mari yekutaurana inonzi retrainment package.
Vashandi vopedza makore akawanda vasina kutambira mari dzavo dzemihoro.
Saka mutemo uyu zvauruda kuita uruda kuti pange pachiitwa anonzi maspecialized court muchirungu, kuti panenge pane commercial division yehigh court inenge ichingodhira nenyaya idzodzo.
Paramende yovandudza mabatirwo edzimwe nyaya kumatare. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Hurumende nemamwe makambani akazvimirira vari kupedza kana gore vasina kubhadhara vashandi. Izvi zviri muongororo yakaitwa nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe. Izvi zvavewo nemakore zvichiitika. Tabata mukuru weLeaders Dr. Godfrey Kanyenze kuti tinzwe nezvedambudziko iri.
Vamwe vashandirwi vanozviita nokuti vanenge vasingati kuunganidza mari kana kubhadhara vashandi mari yekutaurana inonzi retrainment package. Saka nokudaro vanongosiya zvinhu zvakangodaro, vashandi vachingouya ivo vachingorambawo vakangonyararawo kuti vataudze vashandi kuti hapasina chokuita pano, havachagoni kutaura nekuti vanenge vachitya kuti vashandi vanezenge vachida zvakare kuti vapuhwe mari yekupatsanurana iyo retrainment package. Tandodambudziko, saka takazvitaura takazvibudisa kuti pave netaurirana pakati pehurumende, pakati pevashandirwi nevashandi nemapazi anovamirira kuti vaone kuti vagoita sei kuti vanhu varerutsirwe upenyu hwavo nokuda kwenhamo iyoyi yavanga vakatarisana nayo.
Ko, vashandi vanokwanisawo here kuenda kumatare aya evashandi kana kuti kuna ana labour court? Pane chiri kubuda here nyange vakaenda ikoko?
Hongu vano vanogona kuenda vachinyunyuta, asi sokuzva kwenyu matare enyaya idzi anotora nguva yakareba chaizvo. Saka naizvozvo sekuzva kwenyu zvakare, kumatare hakuchanyatsotariswa zvinhu zvakanaka nokuti matare ndiwo ari kutoita mitongo yokuti vashandi havafani kutotarisa kuti vanopiwa chinhu. Pane utongo hwakaitwa panyaya yazuva neimwe yakaitwa iko zvino yesimendi kambani, ndo zvakataurwa nemakotsi. Pane majudgments maviri akaitwa, yokutanga yazuva neimwe yakaitwa iko zvino yesimendi kambani, yakanzi iyo vashandirwi havana kodzero yekuti vange vachitsvaga mari yokupa vashandi kuti vatsaudzane iyo retrainment package.
Mukuru weLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe Leaders Dr. Godfrey Kanyenze vari parunare muHarare. Bato reZimbabwe People First rinoti vakuda kwaShe Basikiti ndivo vari kutungamira chirongwa chekutsvaga mutungamiri webato iri mutsva kutsiva amai Joyce Mujuru vakapesana navo. Mukuziya nyaya iyi, Tabata mumwe mukuru akavamba bato iri vaDidmas Mutasa.
Hatichikungotarisa, hazvisati zvapera. Pane ka small committee kakaiswa pamberi kuti katarise kachitsvaga mutungamiri yakaswatuka uyo tinozopa mabasa nemasimba ekuti atungamiri musangano wedu. kachipo kakomita haka akasati karipota ba.
Munga tarisire kuti vangapedza rini?
Probably within the next 2 days at least.
Asi ndeyapi mamazita ari mudariro amambonzwa tisinga taure kuti ndingi ndiye ari kudiwa varatidza chido ndanani.
Munorebudza committee yacho nekuti chekutaura kwandiri kuita havasati vatipa report.
O and anichibvunza varikuda kutungamira kuti pane vanga vamamanzwa here kuti vanga vakanda nguwani mudariro.
What blessing tererai munyasinzwisise. Pane wakataurirwa kuti kana muchida kuita utungamiriri Zim People First. Isai mazita enyu kukomiti ii yakatungamirirwa nawabasket. Iyo komiti yacho ndiyo iri kutoziva ini handizivi ndozotoziva ndikanga ndapiwawo ripoti yacho.
Ko asi muchiri kuindira mberi here muchiita nhaurirano nemamwe mapato kuti muumbe mubatanidzo kana kuti muri kumirira kuti mutange mawana zvakare mumwe mutungamiri?
Tiri kutaurirana nawo ani tiri kutaurirana nemamwe mabasi mapato eopposition.
Mumwe mukuru webato reZimbabwe People First vaDidmus Mutasa vari parunare kwarusape. Dare reparamende riri kutarisirwa kutanga kuzeya svondo rinouya kuvandudzwa kwemabatirwo anoitwa dzimwe nyaya kumatare. Mutori wedu wenhau Arthur Chigoriwa anotipa nyaya inotevera.
Sachigaro vekomiti iyi vaZiyambe Ziyambe vanoti zvakakosha zvikuru kuti mabatirwo enyaya kumatare avandudzwe.
Tanga tichitenderera Zimbabwe yese tikazopedzisira taakukadoma. Chiine mitemo mitatu yatanga tichiongorora nezvayo yatanga tichida kunzwa mafungiro evanhu. Wekutanga wachona uchinzi Judicial Laws Amendment Act wanga uchitaura maererano nekuti macommercial disputes kana kuti nyaya dziya dzekuti tinenge tine zvikwereti zvatinenge takakweretesana taakuda kunomhanara dzofambiswa sei kuti dzinge dzichikasira kuti dzinge dzichitongwa. Saka mutemo uyu zvauri kuda kuita uri kuda kuti pange pachiitwa anonzi maspecialized courts muchirungu, kuti panenge pane commercial division yehigh court inenge ichingodhira nenyaya idzodzo, kubva kwaitawo criminal division, kwaita family law division, kwaita mining law division, kuitira kuti nyaya ikaita mune muchiziva kuti kune maspecialized judges anodhira nenyaya idzodzo, zvinoita kuti dzikasike nekuti munhu anenge asiringochinja-chinja zvaari kuita. Chimwe chadziri kuda kuita kuda kunge dzichiunza inonzi muchirungu virtual sittings ecourt, zvichireva izvo kuti iwo unenge usisaende kudare toti kana kuti kunotonro uri muhofisi mako kana kuti kwagweta kwako, unogona kutumira madocuments vekukoti vaya vakatambira pane zvichagadzirwa kuti zvinge zvichitambirika electronically, vanobva vaasevha kune munhu uya waune chikwereti iye obva responda. Judge anenge basa rake rinenge riri kuona kuti munhaurwa dzenyu mawirirana here obva apa judgment.
Vamwe vagare vakapa pfungwa dzavo pakuvandudzwa kwemutemo uyo ndevekukadoma. Muzvari Serenzi Yabhachi, mumwe mugaro wemunzvimbo iyi, vanoti vanogamuchira kupatsanurwa kwekutongwa kwemhosva dzine chekuita nezvicherwa nedare rimwe chete nevatongi vakatsaurwa, sezvo zvichiita kuti nyaya dzakaita seyavo dzikurumidze kutongwa.
Kusapotawo nyaya iyoyo yemakotsi especially nezvemaini nokuti muno makanyanyokuwanda madisputes emaini. Titoriwo neimwe issue yekutoti nyaya ndeye-2015 up to now iri kukota haisati yaperi but iri kutoti dzvinyirira. Saka kana zvaakuitwawo tozvitsigira, ndofunga zvichaita kuti madispute apere akawanda.
Izvo zvinotsigirwa navaCharles Kagogo vanoti mudunhu rekadoma mune nyaya dzakawanda dzine chekuita nekutorerana nzvimbo dzekuchera goridhe kana kuti maclaims. Vanhu vakapinda musangano uyu vakashamisika kuti mutemo haubvumire kuti mutongi wenyaya apedze mwedzi mitanhatu asati atura mutongo. Imwe nhengo yekomiti iyi, muzvare Jesse Majome, vakaudza vanhu kuti paramende inoshushikana zvikuru nenguva inotorwa nevatongi vematare vasati vapa mitongo. Muzvare Majome vanoti nguva iri kutorwa nevatongi vasati vapa mitongo yakawandisa kudarika mwedzi mitatu yakatarwa nemutemo.
Hapana mutongi wenyaya anogona kunge ari judge kana kuti ari magistrate anobvumidzwa kubvira paanonzwa nyaya yavanhu vobuda mukoti agare asina kupa judgment kana mutongo wake, zvinoda zvichidarika 3 months havabvumidzwe zvachose. Asi pozonzi Ngati chipamwe Africa 3 months, hazvitobvumidzwe zvachose chose chose kuti papedze 6 months.
Vakawanda vanoti mabatirwo enyaya akavandudzwa, mhosva dzinenge dzokurumidza kutongwa kumatare edzimhosva. Ndakamirira Studio 7 kukadoma, ndini Ata Chigoriwa.
Muchirongwa chedu chatinotarisa nezvemabhizimisi nezveupfumi, nhasi tiri kutarisa matambudziko opinda munyika yekushomeka kwemari yemabond notes nedhora rekuAmerica. Kunyange hazvo, vakawanda vange vachitarisira kuti kutengeswa kwefodya kuchabatsira nyika zvakanyanya. Mukuzeya nyaya iyi tabata nyanzvi munyaya dzezveupfumi Dr. Gift Mugano, vanodzidzisawo paInvest of Zimbabwe.
Mari muZimbabwe sekutaura kwetakaita kuti vamangudya vakaparura chirongwa chebond note ichanetsa zvikuru, ndio zvitakuona zvanga zvichatobuda sekudaro. Dambudziko rakisira kuonekwa nehurumende panhau yebond note ndeyekuti wechionza mari isiri mari, tingati fake money sebond note, inondodzinga mari inofanira kunga irimo mari inoshafana shoka munyika sekuti US dollar. Kutaura kunoko, vanhu havasikukwanisa kuwana mari kumabhengi, maATM haana mari, ukaenda mubhengi macho hamuna mari. Ratava dambudziko rawira nyika nekuti vanhu vanoenda nemari inobva kunze kwenyika mainvestors, tingati offshore financing, vari kutya kuti mari dzavo dzinokwanisa kusara dzanyura muZimbabwe nekuti bond note richiprindwa hapana transparency, tingati transparency pachivachirongwa hazvina kujeka kuti mari yaprindwa yamari. Vamangu japo vakaparura chirongwa chebond note vakatsanangura kuvanhu kuti tichazoisa komiti changa ichitarisa kuti mari yaprindwa yakawanda sei, ichiudza vanhu. Nanhasi vakanyarara. Kunyarara kwavo chezvinotyisa nekuti vanhu vanonga vakupindura dzimwe dzenguva vari kuprinda yakawanda. Ivo naMwari ndo vanoziva kuti mari yavaprinda yawanda sei yapinda mumaketi. Munhu ichiunza mari kubva kunze kwenyika, tingati offshore financing, anobva atanga kutyora dzimwe dzenguva mari yangu ichapesera nyero kutikwapo. Saka mari iri kuita shoma mumaketi nekuti mari muenzi yetinayo, muenzi hatiiprindi, inotouya semuenzi. Saka muenzi anouya kwaasikatyi, akaziva kuti kumusha kwaMugano kunorohwa munhu, kune varoyi, haui. Saka ndo dambudziko tinaro right now. Ende chavakuonesa ndechekuti nenhau yekuti vanhu vari kuda kunotenga zvinhu kunze kwenyika sekuti kusouth Africa bondi note harishandi, iro ndiro rawanda mumaketi. Zvinova zviri zvinotyisa.
Saka vanhu vari kuita sei nedambudziko rapinda munyika iyi?
Saka vanhu vaakuti kana uchida kunotenga kumashopu ayana atingati mainformal sectors oyo kuna namupedza nhamo oyo kumatax shop oro kumabhero kungava kuti kusiri formal sekwana ukene kana TM waakusvika nebondi note rake kana riri $100 rakunzi ra80 radiscountwa radererwa simba nekuti vaida kutora dhora vaendera South Africa vanodi vanotenga. Saka izvozvo zvaomesa upenyu hwevanhu zvakanyanya, ende zvaipira zvaitangira panguva isiri iyo gore rechikutanga. Dai zvaakuitika una November December taiti dzimwe dzenguva tamburi fambei manji ya dambudziko rakunza kuuya, and riri kuitika patiri kuwana fodya ichitanga kupinda. Kare kare zviya fodya yaiwanza kuita mari yakanaka inopinda munyika kuti vanhu vese vaiva sekuwana nguva yefodya yasvika.
Kose zviri kudaro pari zvino
sine kuti mainvestors ivaya futi vanoinvesta muZimbabwe chitye kuti dzimwe dzenguva tingazonyora mari yedu. Zvavakaita kuti July gore rakapera kunyanya kufodya uko vakatanga vakaadvanza mafarmers mari nemaraw materials mainputs. Saka isusu tiri kupembera kuti taakuita mari inosvika kuma $800 million gore rinei refodya. Hatiri kuibata mari iyoyo, haizozochinja mamiriro eupfumi hwenyika panyaya yeliquidity nekuti mari yacho yakatouya kudhara imwe yacho muna July August sekutemba yanga yachiuya ari mailipool kuvarimi. Varimi vava kutengesa fodya navo vaotanga vatorwa mari yavapiwa kudhara. Saka panozopera zuva tikwanisa kutausana ne $400 million or $300 million. Saka dambudziko remari ndo raneta rekuti panondoda kuti hurumende inyatso kufungisa zvakasimba kuti zvinhu zvisikatisidziri mari yekunze kwenyika zvisaramba zvichitaurwa nezvazvo bondi note risapembedzwa. Nyika ine dambudziko ratinari rekuti vanhu vari kuchienda gwinyira. Kana munhu atanga kuridza ngoma yake kunyange ichinyanga dzavanhu ngoma yake achitoregera kuiridza. Saka vafanira kutarisa kuti zvere temporary. Temporary yacho itopera rini? Vakati temporary. Saka tiri kuvabatirao here? Vakaanaunza kuti richapera in 3 months semuenzaniso. Zvinoonza mamwe mafungiro ari nani kuvanhu vachaunza mari munyika.
Ko vamwe vaasirika vana muzvinafundo munyaya dzezveupfumidzi Dr. Mugano vanoti ko Zimbabwe yadii kungodhinda mari yayo yega, panoita dambudziko rakaita sei?
Hatikwanisi kudhinda mari yedu tega nekuti mari iyoyi tinofanira kunzwisisa kuti chakaita kuti mari iyi izobuda musystem chii. Yanga iri dambudziko reinflation, makwira aita mutengo pasi rese. Saka kuti dhinde mari yeyo isusu tinofanira kungata unganidza mari kunze kune dzimwe nyika US dollars inokwanisa kuti batsira kupedza gore tichitenga zvinhu kunze kwenyika tisina chitatengesa kunze kwenyika inonzi pachirungu import cover.
Nyanzvi munyadzi zveupfumi Dr. Gift Mugano vanodzidzisa paUniversity of Zimbabwe vari parunare muHarare. Muchirongwa chedu chatinotarisa zviri kuitika kumaruwa, nhasi tiri kuita hurukuro nemutungamiri wesangano reProgressive Teachers Union of Zimbabwe, Dr. Takavafira Zhou, nezvekusaririra kwevana vari kumaruwa kunyanya munyaya dzedzidzo zvichikonzerwa nemafashamu emvura.
Kunzvimbo dzakawanda kumaruzevha kuri kutonetsa, kunana Masvingo, kunana Mberengwa, kunana Insiza, nokuti vana havana kukwanisa kunge vachidzidza kotoro rino iri. Zvinotoreva kuti 4 months dzakapfuura idzi vanga vasingadzidzi, nokuti vakawanda mabhiriji akadambuka, saka akadambuka vari kumhiruko vasingakwanisi kuenda kuzvikoro kwavo. Saka vana vakawanda vanga vachinzi vaende kuchikoro chiri padyo navo. Unozoona kuti kumwe zvikoro zviri padyo navo zviri 17 kilometers, ava vana vegrade 0 kana vana vegrade 1, saka zvaakunetsa. Saka magrade 7, mao levels, maa levels ndo vana vakanyanya kuinda padambudziko rakaoma, nokuti vakarasikirwa nokuti vakwanise kunge vachienda kuzvikoro kwavo ende vari kunetseka zvikuru. Vabereki vavo zvekare, kune vabereki vakatorerwa zvirimwa zvakawanda, nzara yakafunya chisero mudzimba dzakawanda. Munongozivawo kuti zveeducation zvinodawo kumba uchidyawo wagutawo zvakanaka. Varayiridzi vabereki vakawanda havana chokupa vana vavo, saka zvinoaffectawo the system of learning. Zvimwe chetezvo nepokurara, vakawanda misha yavo yakadistroyewa, havana pokurara, saka havana resti vana. Vana vajaira kungorara panze pamheni kana pamavharande, zvinova zvinoafektawo kudzidza kwavo, nekuti vakapiwa homework hapana pavanokwanisa kuti vanonoita kumba, nokuti hakuna zviona kana hakunawo electricity yekuti vaone kuti vaite homework nezvakadaro. Saka zvinhu hazvina kumira zvakanaka, nzara, kusagarawo pakanaka, panokwanisa kunge pachipawo accommodation kuti mwana aende kuchikoro, nekusaenda kuzvikoro zvavo chaizvo zvavaikwanisa kunge vachienda. Kwozotiwo kune vamwe vakafawo vatorwa nedzimvura, zvinhu zvinongova dambudziko rakurira varayiridzi, vadzidzi, vamaparents, and tisinawo intervention inouya chimbi chimbi kuti vanhu vakawirwa nedambudziko rakadaro vange vachikwanisa kugarawo mudzimba dzakanaka.
Imi sesangano revarayiridzi muri kumboitawo here musangano nehurumende kuti muone kuti mungagadzirisa sei dambudziko iri?
Hongu takaita navakuru vehurumende including na vakazvikore velocal government tichizamawo kuti patinonge tichikwanisawo samasangano avarayiridzi tichikwanisawo kuti tipewo zvatinofunga kuti zvingabatsirawo vana vanenge vakawirwa nemadambudziko akadaro, samablanket netumariwo tushoma. Munongoziva kuti hatinawo mari samasangano avarayiridzi, nokukurudzirawo hurumende kuti inge ichibatsira vanhu vakawirwa nedambudziko remafashama emvura. Asiwo tinokundikana pakushaya mari, isende tizongoengaredzawo kuti hurumende saiyo iri pamusoro pezvese ngaikwanise kuti inde kwakadaro zvinhu zvikurumidze kugadzikana kuti dzidzo yavana isarasika zvachose.
Saka pane urongwa here hwekuti mazuva etemu kana kuti ekotoro awedzerwe kubatsira vamwe vanga vasingaende kuchikoro, zviri kufamba sei?
Ipapo panoti netseo mudzidzisi unonetsa kuti unodawo kuzorora, varayiridzi vanga variko kuzvikoro vachingoticha, hongu kune vana vasina kudzidza. Asi hationi kuti sokuti kuwedzera kotoro ndokungapa kuti vana vadzidzi. Tinoona sokuti kucreata makondishoni akanaka kuvana ndokungapa kuti vakwanise kuzodzidza zvakanaka, nokuti nyange tikawedzera temu, kana vana ava vachingobva kumba kusina pokuti vanorara, kana vana ava vachingobva kumba kwokuti havana kana tebhu yekuti vanyorere homework yekubva kuchikoro, hapana zvazvinochinja.
Mukuru wePTZ Dr. Takavafira Zhou vari parunare kuMasvingo. Iko zvino tochienda kuna Marvelous Mhlanganya uye achitipa chirongwa Women's Forum.
Ndinokuchingamidzai nemufaro vateereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya uye ndiri muWashington. Nhasi taita rombo rakanaka kunge tiine hurukuro namuzvare Lynette Mudewe vesangano reZimbabwe Activist Alliance. Tino kuchingamidza ine mutfaro pano pachirongwa chedu muzvare mudewe.
Ndinotenda makadi vana veZimbabwe vari muZimbabwe nevari kwese kwese asi vari vana veZimbabwe.
Tinoona kuti mwedzi wemadzimai wakurume takaona uchipera nezuro. Pane zvamungati imi semudzimai ari munyika zvamungati zvakabuda here mumwedzi uyu zvingabatsirawo madzimai mune remangwana?
MuZimbabwe ndisingazivi zvangu ndida kutaura nezvedu seZimbabwe Activist Alliance. Hatina kumbogara tatoita chirongwa chekuti tinoye mwedzi wemadzimai. Maybe iri nhau yekuti nyamwe ndimudzimai anokungumirira basa iroro, handizvioni semunhu wekuti ndinozvilimita ndiri mudzimai. Ndinozviona ndiri mwana wevhu, munozviona ndiri an African, a human being akakwana anokwanisa kutaura zvaanoda nezvaasingadi nemaererano neZimbabwe, nemaererano neAfrica and the world. Yes, I'm a human being. Saka ndinofunga kuti tichinzwisisa kuti madzimai vane zvavanoda zvavanoti maspecial issues yavanoda, isu tiri imwe breed, tingati imwe age yemadzimai ave kuziva kuti hapana chinouya kana wakarara, chese chaunoda chifaitire. Ibva kuti even kuti uzvare uri mudzimai, you have to fight to give labor. Saka hatizi vanhu vari kuexpecta kuti zvinhu zvinongouya zvega. Asi kuti tinobhiliva kuti pfungwa dzedu tikabvuma kuti aiwaka, ini nemunhu anenge achinzerume takasiyana pasikarudzi, asi pakuita basa reupenyu hwevanhu vese uyazvesaia.
Pane vangada kuziva kuti ivo muzvare Linette Mudewe ndiani, sangano renyu rinoita nezvei?
Sangano redu reZimbabwe Activist Alliance zvinove zvinondirwadza futi kuti sei munhu achifanira kunge achinzi pfungwa dzake ndedzepasangano. Hatikwanisi here kuti tive vanhu vanotaura? Ndini ndiri muzvare Linette Mudewe, ndakazvarwa kumhuri yanhenzi, ndine indiri kutaura. But zvisinei, Zimbabwe Activist Alliance musangano unobatanidza vana vevhu, vana veZimbabwe vanobvuma kuti Zimbabwe kuti ive zvairi, kana kuti tiendese Zimbabwe kwainofanira kunge tienda, tisu tinofanira kuzviita. Saka Zimbabwe Activist Alliance isangano rinobatanidza vana vevhu, vana veZimbabwe vanoti tisu Zimbabwe yacho, nyika ndisu, tisu nyika.
Zvii zvirongwa zvamuchange muinazvo iro gore rino, tichiona zvedu kuti rava pakati mbijana, asi zvii zvamakaronga imi nesangano renyu?
Tisu sangano reZimbabwe Activist Alliance rine muono wekuti vana vevhu, vana veZimbabwe vanofanirwa kubatana. Tinovabatanidza iri nyaya yekuti vana vevhu, vana veZimbabwe. Kusiyana kwekuchechi yaunoenda, kusiyana kwekuti ndiri munhukadzi, ndiri munhurume, ndiri muRoma, ndiri muAnglikani, ndiri murungu, ndiri munhu mutema, tibatane nechibatanidzwa chatinacho chenyika yekuti nyika yedu iZimbabwe. Saka urongwa hwedu ndewekuramba tienda kuvana vevhu tichitaura nhau yekuti tiri vanhu vamwe chete. Dambudziko rawira reZimbabwe rawarwira vana vese veZimbabwe, kuti tigadzirise dambudziko riroro futi tinofanira kubatana sevana veZimbabwe togadzirisa zvanoita muZimbabwe. Iyoyo ndiyo meseji inobva kuZimbabwe Activist Alliance, kuti nyika vanhu, vanhu inyika. Hatina nyika yatingataura kana tisina kutaura nezvevana vevhu. Saka vana vevhu ngavauye vataure zvavanofunga. Tinoona nyaya yekurejista kuti tigozovhota. Vana vevhu vese ngavarejiste kuti vagove kuzovhota, vataure kuti nyika yeZimbabwe yavanoda ndeipi, nekuti nyika yeZimbabwe zvairi tisu tese. Anoti ndanga ndiri pakati, anoti ndanga ndisiri pakati. We are the same people. We are the problem and we are the solution.
Pane avo vakateererawo, pane zvamuri kuita here imi kukurudzira madzimai kuti vaende kunonyoresa kuvhota kwamataura uku?
Hongu, pane chirongwa chiri kufambidzwa namuzvare Maureen Kadema-Unga.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Tinokutendai muzvare Linette Mudewe kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya uye ndiri muWashington.
ndiko zvinotochenda kuna Jonga Kandemiri.
Ndinogamuchirai nemufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu, umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC. Nhasi tiri kutarisa kusvitsa makore 25 kwesangano rinorwira kodzero dzevanhu reZim Rights raumbwa. Muhurukuro yedu tine mukuru wesangano iri vaOK Machisa. Tinogamuchirai nemufaro pastudio 7 vaMachisa.
Maita enyu vakandemire.
VaMachisa, tinoona kuti sangano renyu reZim Rights rasvitsa makore 25 raumbwa. Tinoti makorokoto nebasa ramuri kubata, zvii zvamuri kutaura pamusoro pekusvitsa makore 25 Zim Rights yaumbwa?
Aiwa, tinopa kutenda kwamuri vakandemire nekuti ndimi munotipa samanyemwe zvakataurwa navamutukudzi. Regai nditange nekutenda mhuri yose yeZimbabwe. Ndotendawo vatsigiri vose vanosanganisira avo vanoita kuti patinodawo mvura topiwa mvura, patinodawo kupfeka topiwa kupfeka, patinoda pekuvanda mvura topiwa pekuvanda mvura. Ndoda kutenda mapartners ese atingati mafunding partners kana madevelopment partners edu ese. Ndigotendawo vatinodyidza nawo navo vanoita kuti basa redu rirambe risingokurudzirwa sekukurudzira kwamuri kuriita. Ndigotendawo hurumende yeZimbabwe inoitawo kuti tikwanisewo kushanda nyangwe zvedu apo neapo zvimboita hwagonzo nachin'ai zvinowanikwa. Ndigotendawo zvakare iwo mamembers eZim Rights, mastructures edu, vanasachigaro vedu, vese vanoita kuti Zim Rights inzi inoshanda. Ndinotenda chipose nesapoti yatinowana. Tingadei tisipo daipa pasina vanhu ivava.
Chii chaita kuti sangano renyu rirambe rakasimba?
Hanzi simba rehove riri mumvura. Simba reZim Rights rinowanikwa muvaridzi veZim Rights vanove ndiwo mamembers eZim Rights. Handina kunge ndataura kuti kune vakatangisa donzvo iri, atingati mafounding fathers, variko nanhasi. Ndivo vanoramba vachiti pakufema kweZim Rights, ndivo vanoramba vachingoti itai makadai, rambai makadai, itai makadai. Asi zvikuru ndezvekuti panowanikwa musangano wemembership uchirarama kusvika nguva ino, zvinoreva kuti mamembers anenge ane chivimbo chekuti musangano wavo unofamba. Vanotiza vanhu kana musangano usingafambi.
Ko, zvamunotiwo makakwanisa kubudirira sesangano?
Hapo ndoda kupendedza varidzi veZim Rights vari ndiwo mamembers. Pakuti dai tanga tisina mapoka anokurwira kodzero dzevanhu muZimbabwe, Zimbabwe ingadei isiri pairi nhasi. Mburikidzo ingadei yakaita kuti tisasvike patiri nhasi. Maziso evanhu angadei akavharika vari mapofu nyaya dzekodzero dzavo. Saka isusu tiri kuti kusvika nhasi uno tinopembera tichiti mhuri yeZimbabwe inotoziva kuti inogona kurambira hurumende kuti aiwa izvi zvamurikuti hazviiti, kana kuti zvamurikuda kutiitisa hazviiti.
Ko, remangwana resangano renyu?
Hatisi kuzombobva pane nyaya yekuti ticharwira kodzero dzevanhu. Kungauye mvura ine mabhanang'ana kana kuti ine mutsindo wakaita sei, ticharamba tichirwira kodzero dzevanhu kuti varwire kodzero dzavo.
Aiwa, tinotenda zvikuru vaMachisa, onekai zvenyu vateereri.
Tinotenda Zimbabwe, rambai muchitsigira. Thank you very much.
Manga makateerera kune mukuru wesangano reZim Rights vaOK Machisa muchirongwa chedu upenyu hwedu, umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC. Ndokusiyai mwaka Blessing Zulu.
Tinotenda Jonga. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro inawo zvakare. Vashandi vopedza makore akawanda vasina kutambira mari dzemihoro. Paramende yovandudza mabatirwo edzimwe nyaya kumatare. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokuonekai nemufaro, ndini wenyu Blessing Zulu. Tokusiyai mina Chris Gande munhau dzechindebele.
Soku isika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olambulela ku Studio 7 ngomgqibelo omhla ka 1 Mabasa 2017 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje. Lamhla silengxoxo lomnumzana Sam Siphepha Nkomo owakhethwa ukuba ngumsekeli kankosikazi Joyce Mujuru kubandla le National People's Party.
Hayi, excuse me, abantu abezama ukukhuluma ngami ngapha emathebeleleni kodwa omdala kulami ngale emajournalist ungakhulunywa ngaye.
Ukuguqulwa kwabaphathi ntambo bakwele South Africa kudala inkulumo eZimbabwe. Kanti kungani izizalwane zeZimbabwe ziphitheka ngendaba zeSouth Africa kangaka?
Okwenza zidale ilukulukelo elingaka uthola abantu bonke bayakhomenta baphathekile kwenziwa yikho ukuthi sekuchithe kufana nokuthi kusekhaya.
Umphathi ntambo wezemigwaqo uthi imizamo yokubuthelela imali yokubuthanisa yokuphathisa ngemigwaqo eyadilizwa lizulu iyathembisa. Silengxoxo lomnumzana Joram Gumbo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Ukukhethwa kwenkokheli yebandla leNational People's Party ngeviki edluleyo sekuchiye ibandla leli liphoselana aqatha. Leli bandla libe lokhetho lokudinga inkokheli ngeviki edluleyo lapho ukukhethwe khona enye inkokheli phambilini ngomhlangano weCongress okhangelelwe kwenziwa ngeviki ezayo. Wakhethwa kuba ngomunye wabasekeli bakamongameli umnumzana Sam Siphepha Nkomo uxoxe le Studio 7 ngalolu daba.
Chris saying semabandleni athile ukhetho lona luvele ludala ukubana kube lokukhonona. So ukukhonona akungeki asiyonto esingathi singayicitha entweni ezifana lezokhetho. Now kodwa ke ama-province angu-9 avotile and so angu-9 lawo avotile ehlulekileyo ukuvota ngeyakobulawayo ngoba kwakusuka kwasokuvuka ukuhlukuluzana ku-presiding officer owayevela eHarare ezovotisa wathi wakhansila kwaba kwasuka kuphikiswana kwahlukuluzwana so yiyo kuphela engavotwanga but ngalelo langa babefanele bavotele i-top 6 way uthi lani ngomunye ofanele akhethwe ngakhethwa and yebo kambe ngizaba ngu-vice president womhlangano.
Njengomsekeli kamkhokheli webandla ubona ungani uzayenza njani ukuthi liqhubeke liye phambili?
Beni ukhetho luyafanele ludlule. Ukhetho vele lona njengoba ngisitsho ngumaxabanisa kodwa ke mina ngokubona kwami kuyamela nxa izinto lezi zidlula bese sibuzana madoda lokhu sokudlulile kanti sibisibili esiyikho esifanele silwisane lakho kuyini yithi kumbe yizanu lomgaqo. Ngiyakwazi ukuthi sizavumelana ukuthi yizanu lomgaqo and bese sisebenza ndawonye yebo kambe ngibona ngani kuzajula and but as long as ule computation internal computation hayi kuzahlala kukhona kwinto kunjalo noma yiphi part kunjalo even emsebenzini khona ngapho ku Studio 7 kungaba le computation okuphathwa kwaChris labontungamili ukuthi kufanele umbani ofanele abe mkhulu ngaba le competition uzabona untungamili loChris behlabani kodwa at the end of the day uzabona sebehlangana njalo sebesenza umsebenzi wabo omuhle o Studio 7.
Bakhona abakhononayo besithi ubaba uSiphepha Nkomo usekhulile kakwenza ukuthi abe ngumsekeli kamongameli ngoba lapho umongameli esekela isihlalo uyabe sekhule kakhulu. Uthini wena ngalo?
Chris, ngathi ngiqalise ngokuthi akula guarantee yokuthi even if lifake u-vice president ole 20 5 years. Kuthi nxa umongameli welizwe etshiya isihlalo ongenayo wolele 25 years, yifalasi leyo, akulanto enjalo. Ungaya khona ngakho ngakini e-America, u-Obama wathi engupresident wayemncinyane, kodwa ke owayenguvice president wayengumuntu okhulileyo. Even u-Trump noma ngapho uzathola kunjalo, ngoba aso guarantee yokuthi umuntu ongenileyo encane kulo president nguye ozaba ngupresident. Mina ngibabethi ngikhulile, but there you are, abantu bavotile bafuna umuntu omdala ole-experience. I've got that experience, njalo yes, ngumuntu omdala. Ngale o-vice president babili, omunye ngale u-ambassador Mvutura, u-1 year older than me, akula problem lokho. So kuyini khonokho? Hayi, excuse nje, ngabantu abezama ukukhuluma ngami ngapha emathebeleleni, kodwa omdala kulami ngale emashonaleni kungakhulunywa ngaye.
Alo-ke ngumnumzana Semsiphe Phankomo, isiphathamandla sebandla le-National People's Party, ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekoBulawayo. Ukuguqulwa kwedale lekhabhinethi leSouth Africa okwenziwe ngumongameli Jacob Zuma ngolwesine ebusuku kuchiye izizalwane zeZimbabwe ziphethe emlonyeni ngalolu daba, ezinye zilukhweza enkundleni zokuzilibazisa ezebulenjini. Kwaba luthuli, kwakhohlakala indubo zekhaya ezifana lokusilela kwemisebenzi, ukhetho oluzayo, lokunye okunenginengi. Sixoxe lengcwethi ecubungula ezombusazwe umnumzana George Mkhwananzi ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Into okudingeka ukuthi sivume ukuthi abantu baseZimbabwe ngenxa yenhlalo yabo nokuchitheka bahlakazeke sebaba yingxenye yomnotho waseSouth Africa nezombangazo zaseSouth Africa. Izinto ezenzeka eSouth Africa ziyabathinta ngokuseduze kakhulu, ngoba ukutshintsha ngokuthi ngubani osephethe laphana, ngubani osephethe laphana, kunomthelela emhlalweni yabo. So izinto ezenzeka eSouth Africa okwenza zidale ilukuluku elingaka, uthola abantu bonke bayakhomenta baphathekile, kwenziwa yikho ukuthi sekuchishe kufane nokuthi kusekhaya.
Kodwa bona abeSouth Africa kungenzakala iluphi lutho abakuthathi ngedlabuzane elifana lalele elithathwa ngabeZimbabwe? Kungakukhombani lapha ikakhulu nxa sikhangela beSouth Africa?
Njengoba ngithile ukuthi abantu beSouth Africa, izinto ezenzeka eZimbabwe yebo zinokubathinta ekuthini ma sekuthe kwamotshwa ngale bayaphuma abantu eZimbabwe bazobabangisa imisebenzi ngapha, kodwa kufani nomuntu waseZimbabwe ohleli eSouth Africa noma eseZimbabwe kodwa nesihlobo esisebenza eSouth Africa ozwa kuthiwa kutshintshwe abaphathi bentambo eSouth Africa. Sazi ukuthi kuthe ngesikhathi kusaphethe unkosazana Zuma ku-Ministry ye-Home Affairs, kwaba khona lezi zinto kuthiwa ngama-DPZ, kwatshintsha kwangena uphando, kwatshintsha kwangena ugigaba. Uma ugigaba sephumile sokungena omunye umuntu, kuyabathinta ukuthi thina pho elethi kusasa limi njani. Uma uZuma okunguye phakathi kwabomongameli bonke baseSouth Africa owavula intukuntu ethile ukuthi abantu baseZimbabwe bathole ukuhlonitshwa lokuphila bephethe amaphepha bengahlali bebothiwe.
Alo-ke ngumnumzana George Mkhwananzi, ingcwethi ecubungula ezombusazwe, bekhuluma ecingweni le-Studio 7 eseJohannesburg eSouth Africa. Isicelo kuZulu lenhlanganiso zelizwe lezomhlaba sokuphathiswa ngemali esenziwa nguhulumende ukuthi alungisise imigwaqo eyadilizwa liZulu leyezi uCyclone Dineo siyathembisa. Sixoxe lomphathi ntambo ezokuthwalwa umnumzana Joram Gumbo.
Ngiyabonga phathi, ngibe ngiphandle kwelizwe ngiye namhla, so angakwazi ukuthi kumbeni sesile malini kukomiti. Njengosihlalo besikhuluma ukuthi izulu lake labaningi kakhulu last year, sesile ndubeko lapha amaroads akusela, amabridge akusela, ngeyinkazi yongakahambi ngakaphumi ngiphandle kwelizwe ukuthi khona sasile plan yokuthi silungise kuma-provinces wonke imigwaqo yahlukuluzwa lizulu lama-bridge ahambayo. Sase sithole imali nje elutshwane esasithiwe i-Ministry of Finance.
Kodwa khona ungakasuki elizweni kwakuthembisa na njalo babe letha yini imali abantu ukuthi baphathise?
Yikho engikutho ukuthi kona ngingakahambi bandle sase sivele sesitholile enye imali nje efika ngathi kuma-$35 million. Imali-ke sase sihambise kuma-province atshiyeneyo le-local government ukuthi walungise lawo loko kwabonakalayo emadolobheni. I-GDF layo yanikwa enye imali, i-Department Rose layo yanikwa, ama-Rogers Councils lawo anikwa enye imali ukuthi bayenze imisebenzi yona leyo. So ingakahambi phandle sase sivele sesitholele enye imali yokuthi senze imisebenzi. Thiko kande sithi mina abantu vele ingakahambi kade sebeqalise ukuthi basebenze belungisa imigwaqo.
Alo-ke umnumzana Joram Gumbo, umphathintambo wezokuthwalwa, ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 eseHarare.
Lamlela ndwandwe,
lamlela
ndwandwe,
lamlela,
lamlela mshweshwe,
lamlela nampa bafobe mbula.
Ikudibana kuhlelo lwezemaphandleni, igama nguntungameli Nkomo. Namhla ngixoxa lo mnumzana Vumani Ndlovu owenhlanganiso ye-Rural Communities Empowerment Trust. Ngiyakwamukela kuhlelo Ndlovu.
Ngiyabonga.
Kuyini okwenzakalayo emaphandleni lapho elisebenzela khona kulezi nsuku?
Kumqoka kakhesi okuyikho abantu abaphatheke ngakho emaphandleni. Ngezokulima abantu babhizi kakhulu emasimini bekhangele izilimo zabo ukugoqela ukuhlakula indima lezi abazilimele ekugcineni lokunye okunenginengi okuhambelana lokulonda izilimo zabo. Yikho ababhizi bekwenza kulezi nsuku abantu umsebenzi eminingi isemasimini kakhulu.
Baphakathi kwalihlobo abaningi?
Yebo, phakathi kwalo ihlobo, kodwa sizananzelela ukuthi ayisibo bonke abaphakathi kwalo. Abanye baphanjaniswa lizulu elinengi kakhulu, akusazanga kwaba kuhle kakhulu emasimini. Abanye sibili indlala ibhahile, akuzange kube kuhle indawo yonke, kwatota umumbu ikakhulu lezindimi ezinyele ekugcineni. Watoda ubomvu gebhu akuthembisi njengoba izulu ingani alikho kulezi nsuku.
Yiziphi izigaba ongathi zibhekane lendlala ngenxa yezulu?
Sizakhangela izigaba ezinjengabotholotho lapho kwaba le mfula khona, kubo zigaba zabosiphepha, kulaba abantu sibili abakhukhulelwa izilimo zabo zonke. Kukanti kungakhangela futhi le ndaweni ezelupane ezinye ezisemahlabathini. Abantu abathola ngalutho ogoqela kubonkayi, ngigxila kakhulu ngapha kumathebelele North kakhulu ngoba yikho esebenzela khona. So kwezindawo indlala ikhona, awuzange kube kuhle. Kodwa nxa sikhangela izinto ezinjengezifuyo zihle kakhulu kulezi nsuku, okutshengisa ukuthi le mali esezingathengiswa ngayo ingaqansa, okuyinzuzo enkulu kubantu bemaphandleni.
Izifuyo zinganona kakhulu, ikakhulu inkomo zigcina zibulawa ligazi. Bayazelaphisa yini abadala?
Khonokho kuthoyo kuyenzakala kwezinye izigaba. Zikhona zikhona izigaba esezithelelwe izifuyo zazo ngenxa yalo mkhuhlane wokuqhamuka kwegazi. Kodwa kule ndawo lapho izakhamizi ngithi abazali abafuyi asebefundisiwe kabanzi ngokuhlala belemithi yokuvikela inkomo kumbe izifuyo zawo. Kukanti kwezinye indawo abogada lwezokulima le-veterinary ba-active, kodwa uhlupho yokuthi ngaze bekhona amahofisi wona lawo, zibe khona izisebenzi, imithi kayikho emahofisini e-veterinary. Labantu kabenelisi okwakathesi ukuthi bathengele yomithi kodwa besiqhuquzela kabanzi ukuthi ngangcono umuntu nxa phakathi komhlambi wakhe athengise yodwa ayethenga imithi kwenzela ukuthi asize lezi eziyabe zisele.
Edipa ziyahamba kodwa ngemfanelo.
Yezi yahamba kodwa sizananzelela ukuthi yisokuyizakhamizi endaweni eziningi esezizithengela idipa uhulumende kasenelisi alisekho idipa leliyana okunjengakudala ukuthi ugatsha lwe-vetinary lwalusipha izakhamizi idipa kathe sizakhamizi sokumele ziqoqe imali yazo ziyethenga sikhangela inhluphe ezikhona kathesi sizafumana ukuthi abaningi azasenelisi kungakho azisadiphi ngendlela leyana ezazikwenza kudala ukuthi mhlawumbe ngemva kwamaviki amabili inkomo kumele ziye ediphi enxa kathesi sezihamba ngemva kwenyanga kumbe inyanga elengxenye okudala ubunzima lokumemetheka kwemikhuhlane ezifuyweni zabantu.
Hayi, bekukuhle ukuba lawe kuhlelo Ndlovu, siyabonga.
Ngiyabonga lami kakhulu.
Belilalele uhlelo lwezemaphandleni ngixoxa lo mnumzana Vumani Ndlovu oyisiphathamandla senhlanganiso ye-Rural Communities Empowerment Trust. Asibeni sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Olivalelisayo nguntungameli Nkomo.
Siyabonga ntungameli. Lamhlanje kuhlelo lwethu liphuma lendaba litshona lendaba sixoxa lelunga ledalele committee yeparlamente ebona ngezempilakahle umnumzana Prince Dubeko Sibanda ngemva kwelanga lokunanza umkhuhlane we-TB emhlabeni jikelele ebelikhona izolo. Okwakuqala ngiyakwamukela kuhlelo mnumzana.
Ngiyabonga, ngiyabonga.
Umbuzo wami wokuqala ungasitshela ukuthi udaba lolu olofuba lwe-TB lusaqhakatheke kakhulu yini ngoba siyabona eminyakeni eminingi edluleyo ukuthi bekuludaba olusegudwini kodwa lezi nsuku kungani alusaqhakathekiswa. Ungathini wena ngalo?
Angivumelani okwakuqala lo mbono othi udaba lofuba kalusaqhakathekiswa kulezi nsuku. Ngokubona kwami kulezi nsuku lapho osoluqakatheke khona kakhulu lolu daba ngenxa yokuthi sonke siyakwazi ukuthi ngambe isikhathi sonke lesi umkhuhlane wofuba ubungumkhuhlane okade uzimele wodwa kodwa namhlanje sesikwazi ukuthi usungumkhuhlane osungamaphahla lo mkhuhlane wegciwane le-HIV and AIDS. Isikhathi esiningi actually i-statistics yethu itshengisa ukuthi almost 75% yabantu abalegciwane le-HIV and AIDS batholakala njalo ukuthi balo mkhuhlane wofuba. Kanti njalo labo abatholakala belo mkhuhlane wofuba isikhathi esiningi batholakala belegciwane le-HIV and AIDS. Okutsho ukuthi-ke umkhuhlane lo umkhuhlane oqakathekileyo okufuze ukuthi ilizwe liwuqakathekise njalo ilizwe liwukhangelisise ukuthi kambe singawunqoba ngayiphi indlela ngoba into ehluphayo esikhathini esiningi ukuthi umuntu angaze ebanjwe ligciwane le-HIV le-AIDS ehlale mhlawumbe egula kungaziwa ukuthi kambe angabe njalo elomkhuhlane wofuba yini isikhathi esiningi labo abantu bajayele ukusishiya. So sibona ukuthi ke isikhathi esiningi abantu abasishiyayo abangabe belegciwane le-HIV and AIDS baye betholakala njalo ukuthi ngabantu ababevele belomkhuhlane wofuba kodwa lo mkhuhlane mhlawumbe uphuzelwe ukuthi unanzelele ukuthi ukhona. So ke ngalokho ke umkhuhlane lo mbona ngani kufuze ukuthi uqhakathekiswe kanti njalo okunye okwenza ukuthi kuqhakatheke ukuthi uqhakathekiswe lo mkhuhlane ukuthi wehlukene leminye imkhuhlane ngoba wona umkhuhlane olepha olaphekayo.
Kwesinye isikhathi sasizwe ukubana kulomunye umkhuhlane ohlobo oluthiwa i-TB2 kuliqiniso yini kumbe i-TB yafanana nje?
I-TB yi-TB ayikho i-TB etshiyene leyinye kodwa umehluko ojayele ukwenzakala yikuthi kulo mhlobo we-TB abawuthi i-drug resistant TB. Umkhuhlane lo ngumkhuhlane lwana wokuthi khona umuntu nxa esethe wagula lingamnika amaphilisi ajwayelekileyo kumbe abayithi first line drug la drug TB umkhuhlane lo ukhanya uyazivikela awuntshintshi awunqotshwa ngamaphilisi wona lawo osokusenza ke ukuthi khona kuyake kufuza ukuthi kuyengenwa ku second line drug treatment. I-second line drug treatment lawo maphilisi ayadula. Intengo yakhona ngeyokuthi akekho umuntu ongazanelisela ukuthi ezithengele. Nelizwe nje lifana nalethu leli ngibona ngani kunzima ukuthi lingakwanisa ukuthi lithengele bonke abantu abangabe belomkhuhlane nalo owe-drug resistant TB.
Manje yona imithi yokwelapha iTB itholakala lula na nxa sikhangela ukubana ezibhedlela lapha kungani kulodubo lokusilela kwemithi lokunye kunjani?
Esikubongelayo ukuthi kulesi sikhathi imithi yeTB hathi iyatholakala lula kuso sonke isibhedlela emizweni ngoba imithi ngeminye yemithi evela esincediswa kulaba esibathi ngama development partners o global fund. Bayanika umnyaka neminyaka imali ngaphakathina kwelizwe eyokuthi kuthengwe lawo maphilisi. So isikhathi esiningi amaphilisi wona lawo hathi ayatholakala aphose nje efane endlela atholakala ngawo nama-ARVs. Umkhuhlane le ebangelwa ligciwane le-HIV and AIDS.
Hayi, kwezwakala isikhathi iso esingasavumi. Ungavalelisa abalaleli.
Izolo ngolwesihlanu mhlaka-31 ama-MP ahambile eShirugwi ayathestwa lawo umkhuhlane wofuba owe-TB ukuze betshengise phela ebantwini bethu bonke abeZimbabwe ukuthi hhayi mhlane ngumkhuhlane uqakathekile ukuthi umuntu unanzelele ukuthi ungase ulawo unumbeka ulawo xa utholakala ukuthi ulawo uhambe masinya uyethola ukwelatshwa kwenzela ukuthi umkhuhlane lo ungakuphambanisi.
Hhayi, kwezwakala. Hayi, sibongile kakhulu. Lo-ke bekungumnumzana Prince Dubeko Sibanda, ilunga lekomidi yedalela ephalamende ebona ngezempilakahle engowebandla le-MDCT ebesixoxela kuhlelo liphuma lendaba litshona lendaba. Ale balaleli Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave la kushortwave 4930 6065 15460 la ku 13860 kilohertz. Okwamanje sengidedela emuva ngelitshiya ezandleni zikasithandekile Mhlanga.
Siyalambulela kuhlelo oluphathelane labesifazana lelami uSithandekile Mhlanga. Lamuhla kuhlelo silonke sikazi Rita Ndlovu, owayengusenator wenkulumane kobulawayo njalo elwela amalungelo abesifazana. Siyakwamukela kuhlelo.
Hayi, ngiyabonga kakhulu.
Inyanga lekaMbimbitho esiqibileyo ibingeyokunanza amalungelo abesifazana emhlabeni jikelele. Kuningi yini eZimbabwe elingaziqhenya ngakho ngalolu daba na?
Umthetho ukhona ogoqela omama bonke owalungiswa e-United Nations ukuthi kumele abantu besifazana babe namalungelo athize. Kodwa uzafica ngomumo elizokhona khonapha eZimbabwe, uzafica ukuthi kakwenzakali ebafazini okumele kwenzakale. Ungathatha umzekelo sowokuthi uyafica kubhaliwe ukuthi kumele kube namakota abomama lalana ayabe khona kodwa engalaphawa. Isikhathi esiningi uzafica umama kuba yedeputy ukuthi bafake ezikhundleni zelizane eziphezulu usuka vele kuyenza kanje. So thinina ngalelo siyalithakazelela, kodwa siphinde sithi kumele kube lokufunda kakhulu ebafazini, ukufundiswa ngokuthi ngalelo liqakatheke njani, lamalungelo abo kumele benzeni ukwenzela ukuthi amalungelo la abo ananzelelwe kakhulu.
Sesikhangela lapho ezindlini ke.
Abantu abangobaba Sithandekile bayenzeka zathi kuthiwa omama bayabazwisisa kakhulu, kodwa ngaso kufike endlini kufika kube nomehluko. Njalo amalungelo abomama siyakwazi ukuthi uyayesefika endlini umama ngumama, kodwa ayikhona lokhwana okwakudala okwemvelo yethu. Thina kudala abafazi vele bakuthiwa umfazi umsebenzi wakhe
ukuza labantwana lokuhlala ekitchen. Abanye baba lokho besebenzisa khona ukuthi mina ngubaba abe ukuthi umama abe nelungelo lakhe, nothi ilungelo lokuthi ayehlule ubaba but abe lelungelo lokukhululeka kuye emhlanganweni e-organize ngabanye omama aphatheke entweni zonke amele aphatheke ngazo. Abanye baba lokho bengakuvumi khona lokhu. Yikho ufica isikhathi esiningi nkathi esibunje udlakelela ukhona ezindlini luphambili okwedlula laphana obaba ekadeni kudala. Abantu sebelwazi ukuthi umfazi ulelungelo kodwa lokho udlakela lelwala lukhona ufica kule ingathi isigaba abafazi abafangayo bebulawa ngabobaba siyesabeka kakhulu.
Sesikhangela njalo omama bakusasa amantombazana.
Akula kusasa abayikhangelileyo ngoba bathe bezalwa baficha izinto vele zingamanga kahle. Nto izimi lokuyavota khonokhwana ukuthi alungiselele ikusasa yakhe. Kasithathi lakho abalamsebenzi bahambe esikolo afunde afika abe lama degrees athi ukuthi athole umsebenzi yinkani useza resort ekutheni athengise ama juice card ahambe la club ayedinga imali ngoba umsebenzi ukuthi ahole imali kawukho sozafica ukuthi abantu abangamankazana bolabana ukuze balule beyilungele labo balazi kumele baphatheke kwenze kwezombangazwe baphatheke ekusebenzeni baphatheke kutheni ilizwe labo lithuthuke kodwa ngomunye okhona kuloleli lizwe angiboni ukusenzakala. Yibo vele ukuvota into yokudlala ngoba bathe bezalwa kuze kufike kathesi yonke kunoprezidenti oyedwa kungaze kuvote kakulalo into elitshintshayo. I-economy yelizwe ishile kakula i-economy yelizwe ekhona akulanto eyenzakalayo elizweni akunamali elizweni. Akula nto yenzakalayo wonke umuntu uthengisa ama-juice card uthengisa amatomatisi akula ama-factory avuliweyo so abantwana abakwazi ukuthi kusebenza kuyo.
Usike saxoxa lowesifazana ngeviki ephelele othi umsebenzi wakhe ngokuthengisa ucansi emgwaqweni sithi balwisana labantwana abancane lapho nxa bedinga abantu bokuthenga ucansi esithi abanye balama 12 years abanye bale 13 abanye bale 14 singathi kuvame kakhulu kumbe kulutshwana lokho yini?
Uqinisile akukho kulutshwana ngoba abantwana bakholelwa ukuthemini ukuzube le mali kumele uthengise ucansi. Imisebenzi vele kayibonakali. Kudala kwakunamaklabhu abantwana bathi ungafeyila esikole uhambe eklabhu uyofunda ukuthunga amalembu ezitulo uyofunda yonke into emaklabhu khathesi akusela klabhu enjalo. Njalo labantwana ungathiwa bahambise eklabhu bakutshela ukuthi sifunani imali ngoba imali kabayazi vele abakazi bahole empilweni yabo. So babona kungcono ukuthi ayethengise ucansi. Ungahamba sikulubhoda adinga usuku khonapho uyafica abantwana abancane okuzwisa usisi bemile emakhoneni khonapho ezitaradini kuma-night club.
Sibongile kakhulu ukuxoxa lawe kuhlele.
Hayi, imbongile lawe.
Leyo balaleli bekuyingxoxolo nkosazana Britta Ndlovu owayengusenator wenkulumane kobulawayo njalo elwela amalungelo abesifazana. Asidibaneni njalo kuhlelo olufanayo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphathelene okutsha. Lilami uSithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC.
Hayi, sibongile Sithandekile ube lelanga elihle.
Ata, wata, nata, prata. Empty down. Empopom, empopoma. Sakuti. Raspo. It's a number one band for my dance agenda. Ematopu shata. Empty chum twana lo uminangi amtanda. Lobu sewa ke lobu funubu mutata.
Wele tatu lesa gupi sangale. Lesangale. Wele tatu lesa gupi sangale.
Ula manga when I'm chita, ulo mona when I'm chita, wage wambona ni chita, chela umazela ngapo na mchita.
Wage wadlula umbuchwa, wadla futi lo java, umtwana lo waye mubova izolo ngimbonelo memba wepucha.
Cheka utoge iske.
Ngoraspumlo esikhatha besigqibela uhlelo lwethu lalamhlanje ngengoma ethi izangalele. Singakaqhihlukani wathi ke sikhangele inhloko zendaba zethu zalamhlanje. Lamhla besilengxoxo lomnumzana Sam Siphephankomo owakhethwa ukuba ngumsekeli kankosikazi Joyce Mujuru kubandla le National People's Party. ukuguqulwa kwabaphathi ntambo bakwele South Africa kudala inkulumo eZimbabwe. Siludriba lapha uhlelo lwalamhlanje igama uChris Gande lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.